Izvezvi zvapasati patanga kutaurirwa inonzi national dialogue yacho haisati yatanga kuti tichiti taakutaura nyaya idzi neidzi pese apa tanga tichitaurana kuti tinozotaurirana sei iyaye tingati tichashandisa nzira dzipi kuzotaurirana saka ndozvatakataurana izvozvo zvakawirirwana kuti tichazodai sekutanga takati aiwa ngaiite taurirano yemapolitical parties anenge ari mukati aya ndeaya akaita zvepresidential election kana pati yakapinda mupresidential election ndo yatinoti ndo political party iri kuuya uku and then pechipiri tinenge tichitaurana nyaya dzezviri kunetsa munyika kuti ichi ikonomi yakamira sei mabasa ari kufamba sei mapurize ari kukwira masanction zvinhu zvakadaro tinenge tichitaurana zvinhu zvakadaro takati isusu ha tinenge tisingasviki panyaya yekuti kwekuti isusu takapinda muelection hatina kuwina election tingori maopposition party saka hatisi kuenda kunotaurana nyaya yekuti todawo kutonga nyika izvozvo zvinodecidwa muelection saka ndozvinhu takati totaurira nazvo asi tinoziva kuti kune vamwe vasirimo vanoti aiwa zvinofanira kutaurirwana nezvekuti ndiani anotonga nyika ivavo vachaitawo dialogue yavo yavanotaura izvozvo kuti toda kuti ndiani achitonga nyika asi iyi yatiri kutaurira nayo isusu ndeyekuti tiite pfungwa dzedu kuti zvinhu zvifambe kuti fuel iri kutaura kuti inoramba ichingosaikwa iyi ingaita sei kuti irambe iripo ichitengwa zvakanaka hazvitauri kuti munhu anepfungwa inoshanda ipapo ndeuye akawina election munhu asina kuwina election anokwanisa kunge atori nepfungwa dzinopinda kushanda kudarika ari muelection ndo yatiri kuti national dialogue iyoyo
asi mungati zvamuri kutaura uku mazana amuri kupawo hurumende zviri kutambirwawo here
sekutaura kwandaita mazano ezviri kutongwa kuti chakati nechakati haasati apiwa iwavo ndo anozoitwa tatanga musi wa 17 tinochiananza kuti haakutanga 17 May saka kubva ipapo ndo pandingazokwanisa kupindura mubvunzo wekuti pfungwa dzatiri kutaura dzezvekufamba kwenyika dziri kuita here asi mazano ezvekuti tingafamba sei mudialogue ese akatambirika bvunzo zvatiri kunotanga nazvo zvakawirirana zvandataura pakutanga izvizvezvo kuti wese bato rakapinda mupresidential election rinobvumirwa kuti rirekota zvakatotenderwana kaizvozvo saka kutotambirika kwepfungwa iyoyo tichataura kuti paite mukana wekuti paite chairperson asiri zano pf asiri government totsvagawo imwe bato rezveconstitution ndobva tati ava venational peace and reconciliation commission nevegender commission ndovanenge vachizotungamira na zvakatenderwana izvozvo and so on so tiri kunhaurirano dzekuti totaurirana sei izvozvo izvi zvakawirirana
saka panopera musi wa17 sekutaura kwamuri kuita ndo panenge paakubuda zvinobatika
kubva musi wa17 May kuenda ndo panenge paakubuda zvinobatika kuti koimini makazotaurirana chii nenyaya yekuti mapurize ari kuramba achikwira vanhu vanozobvunza tinenge takataura kuti takapa pfungwa yekuti neyekuti haina kutambirwa zvinenge zvitori public kuti pamakaita meeting paya paya makati chii nemapurize toti takati zvakati nezvakati ko makati chii necorruption takati zvakati nezvakati necorruption zvakatambirwa tinenge ichotaura kuti isu semapato anopikisa tiri kuziva kuti nhingi nanhingi vari kuita corruption yakati nekakati kwakati kuairport hakusi kuitwa kuri kudai pari kuakwa rodha pane uyo ari kuita zveuhori tinenge ichitaura imamo toti kuna ana president aivana vangavasungwe kana kuti ngavabudiswe muhurumende zvinenge zvichiitwa zviri pachena